Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingene lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zakare Manera nhasi uri mushe mugovera chivabvu 16 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva yaisina kutara. Mumwe mubereki wemadzimai eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, ayo ari kurapwa muchipatara chiri muHarare, okurudzira masangano eUnited Nations nemamwe kuti apindire muZimbabwe. Gweta remadzimai matatu anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa rinoti madzimai aya akakuvadzwa zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva isina kutarwa kutanga mangwana manheru apo panga pachipera level 2 yakanga yatarwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa ivi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu vabatwa neCovid-19 vanga vava 42 uye vapona kubva kuchirwere ichi vari 13. Hama neshamwari dzaenda nhasi kunoona madzimai matatu eMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa, ayo ari kurapwa muchipatara chemuHarare zvichitevera kutochwa kwaanoti akaitwa. Madzimai matatu aya muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova akaudza hama dzavo nezuro kuti akabatwa zvisina kunaka mushure mekupambwa kuWarren Park ndokuzobva anosiyiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Tabata baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Zviri kuita kunge zvinoda kuita nani asi vana vari kurwadziwa, vana vakakwara. Inini sababawo ndiri munhu wemurume, sometime I can't ask some of the questions, but mwana akataura kuti zvandakaitwa dhedhi hazvina kumira zvakanaka.
Sevabereki vaChimbiri ndapi matanho amuchatora?
Tichaita kuti kana varipo veUN kana veAmnesty International vanotora mapurisa kuvaendesa kuNational Criminal Court. Ngava we am prepared to give evidence. Yes, zvakaitwa vana ava nezvandakamboitwa onini is a witness. I'm a witness to police brutality. Ndinotori nenyaya navo mapurisa ivava dziri mumakotsi zvakare. Ndakatongorohwawo zvakundipa station zvakare. Havachisiri mapurisa ari kushandisa police charter because vari kutorova ende vanozviita vakazviita. How can a police kana kuti munhu womupurisa anotora mwana wasunga achiti ende police station onomuita hand over kune bere ririda kudya nyama mupurisa chaye chaye police chata idaro. Mukuru wemapurisa matanga wacho is responsible because hazvaifaniri kunge zvichiitika. Even officer commanding pataimu yacho is also involved because zvinhu zvakaitika izvi guys. Controller anenge aripo anofanira kunge atoziva kuti pauya zvinhu zvakadai so hazvaifanira kunge zvakaitika.
Tiri kunzwa kuti vana vakachengetedzwa nemapurisa pari zvino, ichokwadi here?
Kwati ndinawo mapurisa umwe mukadzi vakadzituwa nomupurisa varume 2 ari panapa. Mumwe acho ari kuzviti sejendi ari panapa. Yakatonditarisa panapa mupurisa. Ndinaye ndiri kutori pachipatsara pacho. Anofunga kuti kunyepa ngaave ndiri pano ini inonzi Chimbiri mapurisa ari panapa.
Saka vari kuvachengeta vachiti vari kuvachengeterei?
Neniwo I'm puzzled. Ndiri kutoshamisika, ndiri kutokachamadzika kuti chikonzero chavari kuuya panapa iyo ndoo vakauda kuuraisa vanavo. Ndo wakaita hand over kumagandanga akanoda kuuraya vanavo. ndio vakuchiuya manje kuda kuchigadha vana. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndakambozvitwa izvi. Vanogadha kuti kana vapora vazovasunga so that vazovashaya. Ndio zvavari kuitira kuti varambe vakagarira vakuru vavo vanozvachidza nyaya. Saka varikuda kutsvaga nyaya dzokuzovapomera kuti vakaita zvakati. Hapana kana nyaya yavainayo mapurisa vakakonzeresa vakakwadza vana. Saka kana pachinzi paine nyaya kuroti nyika haichisina hurumende. Kuroti hapachisina mapurisa. Kuroti nyika haina constitution. Bozi police charter. Inotaura kuti mapurisa anofanira kuchengeta constitution. Saka kuchengeta constitution kundoreva kuti munhu apara mhosva anoinvestigatewa. Then oendeswa kumatare edzimhosva. Ndo zvandoziva inini. Havasunge munhu kuzonoinvestigata. Ndinofunga kuti vane mhosva nekuti vapiwa instruction ine vakuru vavo. Vari kumahofisi kunonzi kulaw and order. Law and order ipolisi iri mukati mepolisi asi iri ZANU-PF.
Semhuri vachimbiru muri kunzwa sei nezvakaitika kuvana ivo?
Mhuri yangu yese izvozvi haisi kuita zvakanaka. Madzimai angu izvozvi vari kuchaya vachimhanya mutoilet. Mwana wangu is the only girl which I have. I can feel how she is feeling, mama mukadzi wangu. Vanin'ina nevakoma vake nehanzvadzi nehama neshamwari vese right now they are in a critical stress and strain. Vato traumatized. Sisi vunozi mapicha azara nyika yese. Ivo vanotone maabsovisa vari kungoona mapicha iwayo vana vachichema vana vakakwara vachiita sei. Handikwanisi kuti ndiburitse mabhurugwa emukati evana kuti muone kuti vana vakaita misa mabhurugwa avo neropa ravakakwadzwa. Ndinenge ndakukanganisa hunhu hwedu hwechivanhu panyika kuti ndiite hunhu hwakadaro. Asi madzimai enyika ino aifanira kuchimuka zvinezvi. Iyi ndo nyaya inonzi inopindirwa nemadzimai. Vanozviti madzimai.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanoti vakamirira kuudzwa zvokuitwa nevanhu vavari kumirira kuitira kuti vatore matanho, asi vati pavaenda kunoona madzimai aya vanga vasingakwanise kutaura sezvo vanga vapiwa mushonga unodzosa marwadzo. Abduction Bhamu. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunare vari muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch rinoti riri kushushikana zvikuru nezvakaitwa madzimai matatu eMDC. Tabata mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Vaitaridza kuti vaive nemarwadzo akanyanyisa uye vakakuvara zvikuru. Vakavaisa kukwanisa kukurukura pamusoro pezvavakanga vasangana nazvo. Vaiti vachingotanga kutaura muromo mumwe chete votanga kuedza kuchema. Saka takaona zviri nani kuti vatange vamboongororwa nanachiremba kana vachinge vasvika pachinhanho chekuti vavekwanisa kutaura tochizonzwa kuti zvakamira sei paipapo.
Seregweta riri kumirira ivo madzimai aya ndapi matanho amuri kuronga kuzotora?
Danho rekutanga nderekuti vatange vaonekwana nachiremba vapodzwe zvemarwadzo avainawo pari zvino. Danho retsiri nderekutsvakurudza kuti zvii zvakaitika kwavari uye vakanga vakavatapa ndanani vasungwa here vabatwa here nezvavanofanira kunge vachiitwa nemutemo chaizvo. Danho retatu kunenge kwava kuchizonzwa kune ivo vatatu ava kuti zvimwe zvavanofunga kuti tiite mberi ndezvii. Asi chakakoshesa pari zvino ndechekuti vatange varapwa totsvaka nzira dzekuti tizive nadzo chokwadi chekuti zvii zvakaitika kwavari nekuzoona matanho anotevera kubva ipapo.
Tiri kunzwa kuti madzimai aya akachengetedzwa nemapurisa pari zvino, ichokwadi here ichi?
Hongu kune mapurisa ari kwakavachengetedza. Pataikurukura nemapurisa pane zvazvo vakativimbisa kuti havana chishuwo madzimai aya. Vari kuti vepo kwavo vakuedza kuchengetedza vatatu ava kuti pasaite mumwe angangoda kupara mhaka pavari.
O, mapurisa angatizvo pasaite vamwe vanhu vangazenge vachida kupara mhaka pavari ivo vamuri kumirira vachiti vakazviisa mumaoko emapurisa vakazoburitswa mumaoko emapurisa vachinoendeswa kune vanhu vakazovatocha nekuvashungurudza?
Ivo kutaura kwavatatu ava havasi kutoda zvachose kuona chinonzi mupurisa nekuti vari kungoti vakaona mupurisa vototanga kuchema kuti ndine makatiita zvatiri nhasi izvi. ndine makati tapa, ndine makati rova, ndine makati mbunyikidza kuzero zero. Naizvozvo hatina kusununguka kuti munge muripo padhuze nesu. Hamusi kutichengetedza asi kuti ndine murototikanganisa nekuvhiringidza utano hwedu. Asi takazongotaurawo navo tikati pari zvinezvi kunyanyanya muri kutema hamuna kusununguka kuvaona. Ngatichiwiriranei kuti panoita distance yekuti ivo vaongororewo zvavaruda kuongorora, nekuti asi wese mupurisa akanga aripo, asi wese mupurisa akazviita. Saka chatakangokumbirawo kuvakuru vemapurisa ndechekuti kune vacho vari kunze vauye vachivachengetedza, ngavange vari vanhu vasinei nechekuita nenyaya dzakadai.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi nezuro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyat vakati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa13 Chivabvu maererano nemafambiro emadzimai matatu aya kubvira musi wavakaratidzira kuWarren Park.
Sangano reHuman Rights Watch tinoshushikana zvikuru nekusungwa, kupambwa nekuzoshunguruswa nekurowa zvakaomarara kukaitwa madzimai matatu kuMDC nemhaka yekuti vainge vari mumaoko emapurisa pavakatorwa paroadblock pashopground ndokuendeswa kuHarare Central ndokuzotorwa nevanhu vasiri kuzivikanwa mukati memapurisa kuendwa navo kwamuchapondwa kubhindura kwavakanoshungurudzwa. Hazvifaniri kunge zvichiitika kutyoro kwekodzero dzevanhu, uyezve tinotarisira kuti hurumende iite basa nemazvo nekukurumidza ibate vanhu vakaita izvi, nekuti nyaya yekupambwa kwevanhu vachishungurudzwa inyaya yaakuita mukurumbira muZimbabwe zvaisamboitika makore esapfuura.
Munoona here hurumende yeZimbabwe ichibata nyaya iyi sezvinotarisirwa nepasi rose zvamuri kukurudzira izvi?
Kwete, tikaona mucherechedzo wekuti panguva yapfuura vakawanda vamwe vakapambwa, vakashungurudzwa, vakarohwa zvisina kana mumwe chete akasungwa. Tinosanganisira vana Tatenda Mombeyarara, vana Samantha Kureya anonzi Gonyeti, vana Obet Masaraure nevazhinji vese ivavo. Hapana kana mumwe chete zvake akabatwa nemhosva yekunzi apamba vanhu. Zviri kuramba zvichiitika. Madzimai matatu eMDC vakatorwa paHarare Central Police Station mukati memaoko emapurisa. Zvoreva kuti zvichida pane vamwe vari muhurumende vane ruoko panyaya iyi. Ndokusaka hurumende yeZimbabwe isina shungu dzekuti ipate vanhu ivavo. Tochikumbira sangano reUnited Nations vekodzero kuti vapindire vataure nehurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu, ikurumidze kushanda kuti zviri kuitika izvi zvisaitika. Mweyarudziwe kuti munhu anoshungurudzwa zvakadaro, achirowa zvakaipisisa, achiita seachapondwa kusikuitwa kafira mberi mukati menyika yeZimbabwe nemutema. Hazvifaniri kunge zvichiitika zvachose.
Imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu, pane mataro here amuri kutorera hurumende yeZimbabwe?
Hongu, chekutanga tikuvakurudzira kuti vaite zvakanaka zvakarurama, nekuti kodzero dzevanhu vese vana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika. Ndochatikuramba tichitaura, uyezve tokutaurawo pasi rese kune vanhu veSADC, vekuAfrican Union, vekuAfrican Commission on Human and People's Rights, vese vangateerera zvavo kuti hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Hakuna munhu anoda kuti mai vake kana hanzvadzi yake ipambwe nenzira yakaitwa zvakadaro, igoshungurudzwa nezvatiri kuona zvakaitwa kuna Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova. Hazvifaniri zvachose. Kana kuine vanokwanisa kubatsira, ngavataurewo nevari kutungamira nyika yeZimbabwe kuti vanzwe tsitsi, varemekedze kodzero, vachengetedze zvizvarwa zvese zveZimbabwe nenzira ine hunhu inoremekedzeka.
Iko kupambwa kwevanhu kuri kuitwa munyika kunorevei kuhurumende yava Emerson Mnangagwa?
Mwakawani, kunongoreva chete kuti hapana remekedzo yekodzero kana yemutemo, uyezve zvainzi mutangiro mutsva wenew dispensation aingova manyepo, kwaingova kutaura, hapana chokwadi chiripo. Zvatiri kuona iko zvino ndezvekuti vazhinji vari kuzvionera kuti nyatwa iri kuonekwa nevana veZimbabwe inogona kunge yatopfuura zvakapetwa zvaiitika panguva yavaMugabe. Ndodambudziko guru, hurumende ngaiite, ngaizwe tsitsi, ngairatidze mwoyo wekubereka, iite kuti munhu wese chero vanopikisa varemekedzwe, nekuti ikodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika. hakuna kushungurudzwa kwakadai kungatendedzwa pasi pemutemo. Zviri kuitwa hazvifaniri kunge zvichiitwa. Hurumende ngaimire pachokwadi, iremekedze mutemo, iremekedze bumbiro, iremekedze vana veZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana zvasvika muZimbabwe nhasi zvichibva kuSouth Africa sezvo upenyu hwanga hwashata munyika iyi. Zvichitevera kuvharwa kwakaitwa South Africa nepamusana pechirwere cheCOVID-19. More Blessing Munjoma anoti panyaya iyi. SA Report Munjoma.
Vanhu vatakurwa nhasi mangwanani pane vanhu vakaremara 40 nevana avo vanga vachirarama nekupema mumigwagwa iri muSouth Africa. Chirongwa chekutakura vanhu ava vachiendeswa kumisha yavo kuZimbabwe chiri kukokerwa nesangano reInternational Organization for Migration rakabatana nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe nekambani yavaJosphat Skosana yeBig Time Strategic Group. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa va David Hamadziripi vati kune vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu vakakumbira rubatsiro kubva kumuzinda wavo. Va Hamadziripi vati pavanhu ava pane zviuru zviviri nemadzana matanhatu vaida kuyamurwa kuti vadzoke kumusha. Mutauriri wevakaremara ava va Lazarus Chinara vati vanofara zvikuru kudzokera kumusha sezvo vanhu vakawanda vari kushushikana nemabatirwo avanoitwa pamuganhu weBybridge kudivi rekuSouth Africa.
Kuti inini vapakatanga lockdown takanga tichikumbira mabhazi kuembassy but takanga tichashaiwa tichida kuenda kumusha. Saka tiri kuti tiri kutendawo embassy nguva ino nekuti yazotikonsidhawo ikatifakuta vanhu vekuenda kumusha. Zvisinei hazvo kuti pazongwane zvimwe zvibingiridzo kuti vamwe vedu zvinhu zvavo zvazotindwa zvisirizvo. Mumwe wacho aisiwa mawani yebhani but nyaya yacho pairi kunetsera ndeyekuti vaigozora kuzokotindisa sei iwo mabhodha akanga akavharwa. Saka ndopa tiri kutishungurudza ipapo. Takaifungira kuti pamwe zvinhu zvichangokonzitwawo kaka ari kutishungurudza ipapo.
Vachinhara vati vange vachitambura muSouth Africa nekugara mudzimba vasina chekudya vatenda sangano repasi rose reIOM muzinda weZimbabwe neruyamuro rwavapiwa kusanganisira muzvina bhizinisi vaSkosana avo vabatsira nemabhazi ekuti vafambise. Asi kunyange hazvo vanhu ava vari kufara kudzokera kumusha, vazhinji vavo havachabvumidzwi kudzoka muSouth Africa kwemakore anosvika mashanu nekuda kwekuti vakapfuuridza mazuva avo ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Vachitaura neStudio 7 vasati vasimuka amailowe Dadirwai avo vanobva kumashava vati havasi kufara nedanho rekuti vana vavo vacharambidzwa kupinda zvakare muSouth Africa kusvikira kwapera makore akatarwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri webazi rinoona nezvemukati neSouth Africa vaDavid Shabane kuti tinzwe pamire hurumende yeSouth Africa panyaya iyi. Pasi pemutemo wekudzivirira kupararira kwehutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19, vose vanopinda munyika vanombochengetedzwa kwemazuva 21 chete vachiongororwa kuti havana coronavirus here. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo, Women's Forum.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai vari pasi rose vanova zvizvarwa zveZimbabwe vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu kwavari panguva iyo nyika dzakavhara nyika dzavo uyezve vanhu vari kuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana.
Makadini zvenyu vamwe vese vateereri naTete Marvelous. Ini ndinoitwa Clara Chiera Shava. Ndinobva kushurugwi kuchachacha asi ndiri kuno kuJoburg. Ishune marara niro edu ne COVID-19 ne vana tunoona kuti tukurarama upenyu wakaoma kuti vana vanenge vari kumusha isiri kuno kumabasa asi ma challenges atave nawo ndiye pakutumira chikafu iko zvino kune vakavhurawo zvekutumirisa grocery kumusha but zvine ma challenges ekuti vana vari kunorarira kumakiu vari vega sisine ma child aid vana vanonorara inini vana vangu vakaenda iri Monday vakazopiwa chikafu on Wednesday ndatoita zvekutozofona ndakutoti ndakutofonera police kuti zvinhu zvamuri kuita magovera muri kuita chikafu chatinenge tabhadhara mari haasi kuita saka ma challenges atiri kusangana nawo pavana vatinenge tichitatumira chikafu chatinenge tabhadharira mari havasi kuchiwana nenguva vana vari kutambudzika vari mumakiu makiu achona akunge zvakuita bribery zvinove zvinhu zviri kutiomera zvisingamboiti ukati ubatsise kune vematrucks vari kuenda vanhu vachona havasi kusvitsa zvinhu nenguva vana vanozogona kuwana chikafu after 3 weeks kana kusawana zvimwe zvinhu zvaunenge zviri mukati memabhegi aunenge watumira saka machallenges akationera sevanhukadzi tinenge tine mwoyo wekubereka kuti shuwa mwana wako aite 3 days asiri pamusha asi mudondo achirara nenzara achirara ari mukiu nechando zvinorwadza zviri kutiremera zvisingamboiti
Yeah, muri kutaura vana vamai vangu yakaoma zvishuwa hazvisi nyore kuti chirwere ichi kwachakatanga kuchaina kwacho ikoko hatina mbovarapwa chichipera tichikunzwa tichatangazve asi muno muzimbabwe votiunzira futi machina iwawo kwachakatangira kwacho ikoko zvounza madokta wavo anorapei zvachinonzi hachina mushonga vanenge vachimboita sei because kunoko kwacho vakataura kuti hanzi chikakubata chirwere chacho gara kumba ugare kumba ikoko pako wega handiti saka madokta aya auya kuzoitei vaya kuzobata rei zvakangooma mufunge zvinoitwa nehurumende yedu muno muvanhu vamwari zvakangooma remember kuti last year and last year but one vaida kutorera vanhu vekudomboshava dombo shava yese yezvinzi inzvimbo yemachina kana muchiri kurangarira zvakangofanana naizvozvi kuti vachangoti tizvozvi kutirapa kwavaizokubatsirai saka tinovapa zvee chimwe chine izvozvi pamwe pane chavakatopiwa chatisingatozivi munomu tichazongoona flag yachinjwa munomuzimbabwe tichazongoona flag yachinjwa vana vamwari zvakangooma taakungokumbira nyasa izvozvi izvi zvino kudhura hazvisi kutengeka vana vamai vangu hazvisi kutengeka sugar 3 US kuno kuus yacho haiwaniki zvokudaro mari iriko yebhondi bhondi racho kuti uriwane iri keshi undoriona maiko keshi ndokunge washingiririsa kutsvaka timapachitime twacho ukati uchienda mazuva ano vaakuchirambawo mapachitime acho nenhau yekorona imunhu anenge akuti aiwa chimbogara zvakaoma vana vamai vangu hatingorambei tichinamata mwari vachiitire nyasha nekuti pataa pacha pasina kumira zvakanaka
indoitwa mai mwoyo ndinogara kupretoria kusouth africa kuno kundo kwatiri nyaya yecovid iri kutishunguruza zvakanyanya nokuti izvozvizvi takangogara hapana chatokwanisa kuita unotogara kuchengetedza upenyu hwako wakazvigarira mumba mako nokuti ukada kubuda kuinda kunze uko zvinobva zvako zounowana wazobatwa nechirwere chacho manje saka takatogara asi zvinotirwadza manje ndezvokuti vana vari kumusha hatina access yekuti tigone kuvatumira chikafu saka samai zvinhu zvinorwadza unoe uchingofunga ndo panobva pasvika pfungwa manje taakufunga zvakanyanya kuti ko zvichasvika kupi nokuti vana sesu ana mai tinonyanya kurwadziwa zvikuru zvinhu zvinotirwadza izvozvo asi tinongoti vanhu vamwari ngatinamatei zvichapfuura chimwe nechimwe chine nguva yacho ngatirambei tiri pamunamato tichishingirira semadzimai tichinamata
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutedzenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19
iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kutarisana neveruzhinji munguva ino yelockdown. Vari kuchema kuti mitengo yezvimwe zvinhu iri kukwidzwa zvekuti vari kuchema-chema nedambudziko iroro. Kunyange hazvo hurumende yakanga yakurudzira kuti mitengo yezvinhu idzoserwe pane payaive musi wa25 kurume gore rino. Vezvitoro vanonzi havana kutora matanho iwayo. Kuti tizeye nezvematambudziko aya, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera. Vakuchera, mungatanga nekuti tsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei munyaya dzemitengo yatiri kunzwa kuti iri kukwira vanhu vachinyunyuta.
Chanyanya kukonzera kukwira kwemitengo inhau yekuti mari inodiwa kuti inge ichitenga zvinhu izvi imari yekunze kwenyika. Sekuziva kwenyu, zvigadzirwa zvinotengeswa muno, maro materials acho mazhinji anowanikwa kunze kwenyika, nezvimwe zvinototengeswa angava mafinished products anowanikwa kunze kwenyika. Saka kukwira kunenge kuchiitawo dhora pamusika mutema ndokunokonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire, nekuti vanozotengesa muno vanenge vachida kuti vatenge mari iyo yekunze kwenyika kuti vakwanise kusupplya. Mari yavanokwanisa kutenga kureserve bank zvikuru sei takatarisa iko zvino kuti nenyaya yecoronavirus hapana mari yakawanda iri kunyanya kupinda muhomwe, ishoma pane yavanenge vada kuzoshandisa kutenga zvinhu zvekutengesa muno.
Takaona mwedzi wapera hurumende ichikurudzira vezvitoro kuti vadzosere mitengo payaive musi wa25 kurume. Pane zvakaitwa here nevezvitoro kugadzirisa dambudziko irori kukwira kwemitengo yezvinhu?
Hapana zvati zvashanduka panyaya yemitengo ichingori payanga iri. Even hurumende yaita announcement iyoyoyo kuti mitengo inofanira kudzika. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti ndinoona kunge hurumende iri kutya kuisa maprice controls chizotyira kuti zvinhu zvingazowedzera kushayikwa pashelf. Saka kwanga kuri kungotaurawo kwekuti vanhu vaone sekuti hurumende ine zvairi kuita, asi zvainokwanisa kuita chaiyo chaiyo panyaya dzemitengo idzi hapana. Zvikuru sei nekuti havana rimwe danho ravangatora kunze kweremaprice controls, asi vanoziva kuti danho iroro rinokwanisa kutozokonzera kuti zvinhu zvimire manyama amire nerongo kudarika zvaziri iko zvino.
Tiri kunzwawo kuti zvimwe kunze kwekuti zvinge zvichikwidzwa mitengo zviri kushaikwa muzvitoro kana vezvitoro vachinge vasina kukwidza mitengo yezvinhu izvi. Ndezvipi zviri kushaikwa muzvitoro pane ino nguva?
Zvava kunyanya kushaika zvinhu zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva, atingati mabasics, anosanganisirawo zvinhu zvakada kuita setsvigiri, mafuta ekubikisa, upfu hwatagara tichiziva kuti huri kushaikwa. Ndo zvimwe zvezvimwe zvaakushaikwa pamashelves.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yangu inini ndeyekuti dai panga pagarwa pasi zvoonekwa kuti toita sei nenyaya yemitengo dzakasiyana dzedhora, kuti reserve bank inenge ichiri dhora riri pa25 asi kune mimwe misika isiri reserve bank dhora iroro ratova ma45-50. Ndipo pane dambudziko guru. Chimwewo chatinokwanisa kuita ndechekuti tiedze kuti zvizhinji zvatinoshandisa tinge tisizviwana muno, togadzira zvinhu zvedu tisingatengi zvinhu zvekunze. Asi izvozvo zvinokwanisa kutora nguva yakareba kuti tizokwanisa kugadzira yatingati value chain inoita kuti zvinhu zvakada zvizoitika zvekuti zvese zvatinoda tinenge tisizviwana muno. Chakakosha ndechekuti ava vanotengesa vange vachikwanisa kuwana mari nenzira dzakada kuti chipei dzisiri dzekuenda pamusika mutema kuti vakwanisa kutenga zvinhu nekutengesa, asi tichigadzirisawo indastri yedu kuti zvizhinji zvimwe zvataa kutenga kunze kwenyika semafuta ekubikisa nezvimwewo zvakafanana nematishu nesipo zvinge zviri zvinhu zvinokwanisa kugadzirirwa muno mune kuti hapana chinotadzisa kuti zvinhu izvo zviitike.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakuchera. avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
kana muchida kutitumira tsamba mbozha zvitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com ini ndini Rachel Choto ndiri muwashington dc
sokuizika desenda vaku voa ndevele Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 ngoNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili.
Ngezikolo ngananzela kube kubeka kathe umongameli ukuthi kuzavula inxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga la abhalayo. Kunokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzeka kodwa ke sisuke singantwa siyakusola ukuthi at what level asikathola ama testing centers
amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele
lokhu besakhange amadokotela kodwa sitholekane mhlawumbe kungaba lobuvelo njengoba Mongameli uPresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephatha ngalunganga lulungisiswe.
Sizaxoxa nomnumzana Khalipani Phukeni webandla le-MDCT kanye lonkosazana Otilius Vanda owayebika ejele wona lo umsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Esethula umbiko lonamuhla umongameli Mnangagwa uthe amaxoko abantu afana labasezinkonzweni lemichadweni belokhu bengavunyelwa kukanti le michova layo ayisoze ibuyele emigwaqweni ngaphandle kwaleyo enkampani yezupho kanye lamabhasi akhona. Izikolo zizavulwa ngamahlandla achiyeneyo kuqakathekiswa ababhala inhloliso. Lokhu kwenzakala inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 selifike kumachumi amane lambili i-42 elizweni njalo ababulewe ileli gcikwane belokhu bebane. Umongameli Mnangagwa uxwayise abantu ukuthi beqhubeke begqoka impahla yokuvala ubuso ama-masks njalo begeze lezandla. Lokhu kwenzakala idolobho lakoBulawayo lisithi abantu bazathola amanzi okwelanga elilodwa ngeviki kuphela ngenxa yokusilela kwawo lezinye ingxaki ezithile. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association oqala ngombiko kamongameli Mnangagwa.
Kunde sinazele futhi ukuthi uhulumende uyakubeka ukuthi lanxa kuzathi kuvulwe amanye ama-sectors e-economy kayisiyo wonke aphonge uvula nje lezikolo ngananzela ubekubeka kathe simongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga la abhalayo primary, secondary kanye la kutertiary. Kunokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela kodwa ke sisuke singantwa siyakusola ukuthi ungananzela at what level asikathola ama testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe batesta. Lanxa izikolo lezi zizathi zivule bekuyisifiso sesokuthi ngathi umntwana wonke uzathi efika esikolo atestwe sibili kukhanya ukuthi lanxa engena eklasini hayi kayi kuthela abanye mbe lanxa sesisuka esiya ebuyela ngekhaya kaya kutela banyo ngoba so nga wale ngozi kutu nga vuluzi kolo mwenye mtu anoyetu nga vuyela olo mkutla nga wangu asa testo nga uli kweso kutela banyo abantu anasoku sasabalalizi mwuli zonge kutuarika nga lomu nga asa kangelina nilavanda walo mkutla nilowe COVID-19 umsaba wonke tivelele sivize skangela gegu skaba se Southern Africa skangela Zimbabwe in particular ama nana loge siye kansa nga kunanzela kekonoko kufeza soba lukuti kutateke lukuti ilizwe likhubeke lokhu livalile kuvule okuthize nje umongameli kubekile ukuthi kuzavula ezinye inhlangothi ezithize kancane kancane khona kana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Siyabona ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi ehlupha edolobheni lakoBulawayo njalo asezavalwa okwesikhathi eside abantu bengawatholi.
Abahlali bakoBulawayo besingathi zakhamiza koBulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Kanti sesikhuluma nje iCouncil ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamachumi amabili lane singathi lilangeli lodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla mbijana mbijana kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Kodwa ke ngaso kusuke kwabanje ozokuvela sobala ukuthi asekugeza ke lezo zandla ngoba ukugeza izandla sokuyadlalisa amanzi. Amanzi la kumele ukuthi ungawakha ngomvulo walondoloza aze ayefika omunye umvulo. Ungawakha ngolwesibili walondoloza ukuze kuyefika olunye lwesibili. So kube abantu begeza izandla zokufana lokuthi badlalisa amanzi. Amaphetshana ke sikuthoyo ukuthi iCity Council isifake abantu engcupheni enkulu kakhulu. Lanxa labo kungasiwo mandla abo kodwa ke siyakunanzela ukuthi uhlupho lwamanzi koBulawayo solufaka abantu enkathazweni enkulu kakhulu ngoba kadesi ngaphuma ngiye phandle kuba nzima ukuthi ngingaphuma kabili kathathu ngilunguza nje phandle sokumele phela mpenduke ngigeze izandla kodwa ke akusenzeki khonoko khonokana kusuka kufaka abantu bakoBulawayo phakathi kodubo olukhulu kakhulu ngasikhala umkhuhlane lwesilawo we-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo. Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela seParktown eHarare lapho ayilatshwa khona ngemva kokutholakala elimele njalo ehlukuluzekile. Amalunga la ayinkokheli yabatsha kuleli bandla abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Abathathu laba bathi bahlukuluziwe ngendlela eziningi ezigoqela ukutshaywa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele wethule umbiko namuhla isithi amapholisa ayenqaba ukunika abathathu laba impahla zabo ezibalisa imota labo makhalekhukhwini njalo bengakhweza lolu daba emthethwandaba. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubele umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Esikwazi ukuthi bakhanya bebelimele kakhulu njalo bephethwe ngendlela engahle ekubotshweni kwabo kumbe kuthunjeni kwabo ngalolo hlobo lokhu besakhanya amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobuvelo njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephatha ngalunganga lulungiswe njalo ibandla likhangela liyaxwayisa litshela uhulumende ukuthi kangaqhubekeli phambili senza izinto ezifana lazenezi ngoba awusoze kulethe into endlela izani.
Yes, sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngalolu daba libone ngani amapholisa aluphatha ngemfanelo.
Sibona ngani amapholisa aphakathi kobuzimo obukhulu ngoba lolu daba olwenziwe nguhulumende kukanti amapholisa lawo angaphansi kukahulumende kodwa amagqwetha abo laba labagqwetha ebandla akhangela ukuthi athola ukuthi kungaba yini engenziwa ngokushesha ukuthi labo abenze lokho babanjwe umthetho njalo babuye babanjwe nguZulu weZimbabwe ukuthi baziswe ukuthi izenzo zabo kazilihlanga njalo izenzo zabo zingaletha ubuzimo obukhulu. Abantu abenza imisebenzi emibi kanje kahle kahle kufanele bathathwe bahanjiswe emthethwandaba omkhulu waphansi owamalungelo abantu ofana le-International Criminal Court.
Lithini ngalokho ukuthi bethi amantombazana la ayazenzisa mhlawumbe bebengathunjwa?
Siyazi ukuthi phela ukungakhulumi iqiniso sokuyinhlala yenza kubandla lezanu PF. Siyazi ukuthi baqala ngokudubula abantu baqhambela abantu abantu amanga ngodaba lokuthathwa kombuso ngo-2017 sebebone ngani kuyabasiza kakhulu, kodwa okuqakathekileyo ukuthi uZulu weZimbabwe azi ukuthi akekho ngitsho lo muntu oyedwa emhlabeni jikelele okukholwayo lokho okukhulunywa ngamaqembu ezanu azama ukutsha injefihle umphini. Siyabona ukuthi abamela amazwe angaphetsheya amaningi baphumise imbiko besithi hayi okwenziwe ukutshaywa kwabantu abangomama abakwezombusazwe kuyinto embi kakhulu, njalo kaqhubekele sisizwe kathi le-Afrika siya phambili. Ngakho khona oko kutshengisela ukuthi abantu abaningi kakhulu esingabathi ngama-ambassador ngesikhiwa ayaxwayisa kakhulu uhulumende weZimbabwe ukuthi akayekele ukwenza lokho, njalo ukuqhamba amanga kusoze kumkhiphe ebuzimeni lobazangela kubo ngendaba yokuba iqhubekela phambili senza lokho. Njalo kuyaxwayisiswa kakhulu ukuthi labo abathunywayo uhulumende ukuthi benze ihlazo elifana naleli bananzelele ukuthi uhulumende wabo ngezenzo zakhe amalanga akhe angabe esemalutshwani ngalolo hlobo labo bangagcina bezithola ngenye imini bebesebuzimeni obukhulu kakhulu obokuthonisiswa amacala amabi kangaka.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye eseHarare. Obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana akasekho. Umnumzana Sikhosana ubikwa itshone isibhedlela kobulawayo eseneminyaka engamachumi ayisikhombisa lani, i-71. Ezinye iziphathamandla zebandla leZanu PF zithi umnumzana Sikhosana ubethandeka njalo esebenza kuhle labanye.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshesha.
Wezemaphandleni, imizi efika phose inkulungwane ezingamachumi amabili eGwanda, i-20,000, zibhekane lendlala enkulu, njalo iziphathamandla zikahulumende zithi kuyadingeka ukuthi kwengezwe inani labathola ukudla okuvela kuhulumende, ngoba ukuqhamuka lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kuzadala ukwanda kwalabo abadinga usizo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokuhlolisisa ukuzimisela kwengatsha zikahulumende ekulwisaneni lalo mkhuhlane, umphathintambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube ukhuthaze ugatsha lwe-social welfare ukuthi lwabele uZulu ukudla kulohlonzi kungela kubandlulula. Uncube uthi ube wavakatshela kuwa-20 eGwanda South, lapho izakhamizi ebezikhala ngokuthi amabele ezwaholayo awonakele.
Besithi yena ukudla kwakulinywayo injani amabele abolile, so ke besicela ukukhorekthe khona lokho masinyana, bebekhaba ngokubana amabele anjani awonakele. Kasinikeni wonke umuntu as government, asikhethi muntu ngabe uyiZanu PF ngabe uyi-MDC.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo uNkosazana Sithandazile Bhebhe osebenza kugatsha le-social welfare uthi bazamile ukuthi kwengezwe ukudla okuphiwa abantu kusukela nyakenye kodwa kwehlula.
We did request for 615 for metric tons, which is around 13,000 and 26,000, and sicela ukuthi zi-edelwe on the 9,000 lesiyifidayo so that we get to around 22,000 households. Sikhangele ukuthi i-situation that we are in, especially ikhangele indaba ze-COVID-19, abantu abaningi they've become vulnerable.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Thulani Moyo, yena osebenza ofisini kasikomithi.
Siyakwamukela ukudla kuyabuya loba nje tshengisela ufanaka kumshwaneli kungani kumtshwana impuku ayisabuyi ngendlela esisuthisayo ikakhulu ama-suppliers ethu aselesikhathi engasisimpuku ugeyi ngumkoko lozaphalaza.
UNkosazana Sazini Ndlovu isakhamuzi eNyandeni eGwanda North uthi bahlaselwe indlala embi kakhulu ngoba bengavunanga kuhle emasimini.
Siphila ngokuthola amacimbi, thina senelisa ukugola amacimbi. Abengenelisanga, hayi, kunzima. Sikhangelele futhi lasenhleleni ezigolisayo, siholisa abantu abadala i-social welfare, hayi, thina abatsha, hayi, kulobuzima. Siphila amacimbi, sibe sithintanisa ichukela ngempuphu, kwindlela esiphila ngayo.
Umnumzana Dennis Moyo uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana ikakhulu intengo yempuphu kulakho ukudala indlala.
Ananzela la ndaba yale corona le engenileyo emashopu ama-prizes izinto sebekhweza santandwa, usela control ye-prizes. Nxa unganakana umuntu ongasebenziyo ezathenga impuphu i-10 kg ye-$250 and umuntu wakhona engela access ukuthi ahambe phandle ayedinga imali. Ebantwini especially abaswelayo hayi kunzima kakhulu ukuthi enxa sesikhangele ukuthi lezi dumo sezingaba khona.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kumise ukusungulwa kwenhlelo zokulima ngokuthelezela esigabeni sakhe.
Kusiphazamisile sibili ngoba abantu abaningi ama-project asukama. Izingadi kade sile zingadi ezingu-6 ezifanele ukuthelwa nge-drip irrigation kusuke kuhama.
Kusenjalo kolunye udaba osolutheye izakhamizi emathiya ematshetsheni ziyimadolonzima imuli yakwesipanda ikhala ezimathonsi ngemva kokubhutshelwa ngukhulu labazukulu bakhe ababili ukucatshangelwa ukuba bangabe befakele itshefu ekudleni. Sixoxe lo kansila wematshetsheni umnumzana Stanford Kala othe bathithibele ngalezi sehlakalo.
Ukuvivi zonke kubhubhe abantwana ababili laye uvivi zonke wasebhubha izolo kodwa ukhanselwe umkhuhlane adebe osulesikhathi ongasaba leviki kumbe ezimbili wabaqalisa kukhanya bayaqubuka bayabulaya izisu baqubuke. Abantwana ababhubhileyo omunye kuthe ule 8 years omunye uku-ECD njalo kuseselo banye futhi ababili okukhanya basesibhedlela. Fika kubambi kuhle ngoba laba ezempilakahle besalinde ukuthi mhlawumbe bangacubungula kukhanya ukuthi kuyini sibili akukaphumi.
Abazukulu babekiwe lamhlanje kuthi ukhulu yena ukhangelela ukuthi abeke kusasa. Ababili abasesibhedlela kubikwa bezesimweni esibi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngalichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe.
Okwakusala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mphakathi ngelana abalaleli emakhaya.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani?
Amalungiselelo e-Congress ahamba kahle, kodwa angiyazi ukuthi kulama restrictions awe-COVID-19. So, leyo Congress izoyenzeka mangabe ama-restrictions ezophakanyiswa. Kodwa ama-restrictions mangaphakanyiswanga, National Council last week ihlalile nge-Saturday. Yaqedisa ngesonto icelile ukuthi i-leadership ihambe court iyocela ukuthi i-implementation of judgment that 3 months period okwakhulunywa ngayo i-court ukuthi iqale ngemva kokuphakanyiswa kwama-restrictions. So kuzoya ukuthi inkantolo iyavuma noma kanjani, kodwa angibonitele ukuthi bazothi abantu abangu-4,500 bahlangane kuzoba yini nge-COVID-19.
Ya, manje ungasitshela kulabo abakucele elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa bakhona yini abathi bazakuye?
Bakhona abathi bazobuya
kodwa nje anti yazinto zepolitiki ukuthi abanye abantu bayakhuluma enye into ebusuku emini baphinde bakhuluma okunye. Kodwa njengoba sasithilo vele ekuqaleni ukuthi thina sesikhangele laba abahlonipha umthetho, laba abahlonipha umthetho le-judgment bazobuya impilo iqhubeke. Abanye sizoqhubeka lokhu esizama ukubabonisa ukuthi kuqakatheke kanganani ukulandela umthetho. Angike abone ukuthi laba bathi umthetho ongalandelwa, kodwa yibo abazelegijima futhi besiya emakhodi. The very same nkantolo abayeyisayo bayidelele, kodwa yaze begijima kuyo bafike bacela ukuthi hayi sicela lisize kanje kanje. Kodwa akunjeleke ukuthi ma ungawuhlonipha umthetho or inkantolo kuzuphinde uye kuyo futhi u-expect ukuthi laba abastrictwa i-judgment yakho bayenze njani. Bayihloniphile i-judgment wena ma ungayihloniphi i-judgment yakhe i-NSTU.
Bengayenela yini ukuthi libe lo mhlangano ozaphumelela?
Umhlangano ozophumelela msakazi, nginokuyikhuluma le nto ngizoyiphinda la. Ake sithi bawu-3 nje kuphela abalalela i-judgment nalabafuna ukuyilandela. Bona aba abantu bongu-3 bayakwazi ukubamba umhlangano opheleleyo.
Kulo daba lolu olwemali emele iphiwe amabandla ezombusazo, udaba lolu luhamba njani okwakathesi? Ngoba sasizwe kuthiwa kungani kuloku donselana.
Yebo, angithi basuka baya enkantolo njengoba ngitsho ukuthi inkantolo yathi ikhuphe umthetho othi bona ba-wrong. Baze bethi abakusebenzi bona abakulandeli amankantolo i-capture izanu kwatheni kwathi. Kodwa basuka futhi baya kuyona le nkantolo abathi ikhethiwe. Ma isikhupha i-judgment evumelana nabo, hhayi sebejabula ayisakhethwa. Ma thina siwina kuthi athina sinedwa izanu, bona ma bewina azi kumbe bona bakhuluma into engiyabayenzayo. Maybe bona ma besiye enkantolo badize i-function yezanu bancedise angazi. So babanika ukubiza provisional order. Which provisional order kumele ukuthi within 10 days ke si-challenge ke then bese kusiya ekuxoxwa khona le court kubona ukuthi uhamba kanjani. So sifakile lati application yethu ke ukuthi ngoba bebenga-interdictanga thina bebestophe i-government, i-minister of finance ne-minister of justice. So ngoba nathi siyathintela lapho ke sesitshelile i-court ukuthi lathi siyacela ukuba i-part of it, ngesilungu babiza bethi i-joiner.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga msakazi, abalaleli emakhaya. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT, unkosazana Thokozani Khuphe, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilanga.
Le-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane namuhla. Sixoxa lo nkosikazi Otilia Sibanda osanda ukuphuma ejele yekhami leChikurubi Maximum Prisons, lapho ayebhike okwenyanga eziyisithupha. Usamelele ukuthi icala aletheswayo labanye bakhe abagoqela umnumzana Josephat Mzacangoluve licutshungulwe kutsha umthethwandaba waphezulu. Uqala ngokusitshela ngendlela ayehlezi ngayo ekhami.
Ikhami isikhathi sangibona besilochuku ngoba lokudla elikudlayo liyabe likuphekelwa ngabantu abangobaba, kuyabe kungela mafutha, vele le mbhidi yangkhona iganyuliwe. Nokuhlala nje liyethukile ngoba kulokutshaywa thizi ekami. Kwesinye isikhathi kulalokhu abakwenza kuthiwa i-collective punishment, lisho ukuthi litshaye lonke, kodwa ungathola omunye laye akwanisa ukutshaya bonabo abayibo ababe bephambanile.
Ukudla, ukugeza, lesikhathi esiningi nje wawutshona usenzayo.
Nabe sibala njengabantu labangavela abangela mvumo yokuthi uphume nje phandle ubone ilanga. So bekuyikusebenzela emahofisini ngisasekhani. Amanzi kama okugeza hayi akhona. Nxa izihlobo zakho zithe zakuphathela isepa konke, hayi uyenelisa ukuthi ugeze ngesikhathi ofuna ngaso, uwatshe iyunifomu yakho, kodwa wonevele ngikho ama-informu iphiwa ibe enye inyangkhona iyazidabukile ukudla ekami iporishi liyabuya liyabe lingelathukela kwesinye isikhathi liyabe lingamanzi manzi okwesithebo vele kudliwa ispinishi nsuku zonke njemini ntambama ngamachani iibhinzi ziyabe ziziqhwathele emanzini zaphuma.
Wasuka sokutheni ekhami ususiya echikurupi njalo kwakunjani khona ngahle?
Ngapho ngiphiwa 5 minutes yokupheka into zami izulu lifina. Ngathi ngiyabuza isizathu u-officer in charge wanjela wathi akulasizathu yi-procedure vele bayakwenza emajeli uku-transfer abantu. Ukusuka kwami ngokubuhlungu kakhulu. Abanye engasuka nabo babephiwa ithuba balala betsheliwe ukuthi banjani bayahamba nethuba nje lokuthi ngilungise izinto zami lokuthi ngigeze ngalincishwa lonke ithuba leli.
Kodwa khona eChikurubi kuba kunjani?
Indawo liyana elamanzi kakhulu ebantu bomama kuba nzima ngoba umama umuntu okumele ehlale egezi lanxa esefika esikhathini ukuthi angene esikhathini kuyamele uhlale uthole amanzi. Kodwa-ke ngokwesiphatho kuchiyeni langapha ekani iChikurubi nganile siphatho esingcono kakhulu njalo abasehlukanisi kangako ngokuthi wena ugwetshelweni. Iyasebenza nje okufana naye nxa kungathwaliyo engadini njalo liyabe lilima ukudla kwenelizakudla khona bezinkonzo labanye nje ababuya besiza ukuthi nxa usezinsukwini ungelakho ukusenelisa ukuthi ungaye ekliniki nsuku zonke uphiwa amaphedi amabili lesepa nxa ithe yabuya liyabizwa liqunyelwe nje lonke ngokulinganayo.
Kwakunjani ukuhlala labanye ababotshiweyo kumbe wawungesabela ukuthi mhlawumbe uvalelwe nezigelekeqe?
Ngihlala nabantu ababizwa kuthiwa ngama-D-class ababe bizwa kuthiwa balamacakhulu kakhulu lami bengifakwa khonapho. Ngaphiwa 7 years ngakhitshelwa 1 ngasala ngile 6 ngahamba layo ngafika ngale Chikurubi bangikhiphela futhi ezinye i-2 kwathiwa ngikhitshelwa futhi enye i-130 bona babe bekhangela indlela wayabe uziphatha ngayo usejeni.
Abanye elalibotshwe lonke lalibonana yini?
Ngagcina sebese-central besusiwe eChikurubi so ukubonana vele besingenelisi ukubonana le uthi ngibe kwazi ukuthi lapho abakhona baphilile umba baphilanga. Lakathesi vele lanxa ngihleli lokhu kungilimaza emphefumulweni ngoba icala lami alizange liphathwe ngemfanelo nangendlela elathethwa ngayo. Kwakumgceke nje ukuthi sijeziselwa izemeki singabe sihlele kwezohlangothi lezomba ngazo kuphela.
Bekunjani manje ukubuyela njalo ekhaya njengomuntu ongumama obengekho emzini wakhe bebephila njani?
Bekubathukuluza kakhulu ngobantwana ngabantu engabatholanga besendlini sebethethwa abanye ngokukhulu logogo bezama ukuthi umkani la engabi le mlando eminingi yokuzombona yokugijima lamagqwetha bezama ukulungisa amaphepha. Akuzange kube lula lakhonokho ukuthi ufika uthole ukuthi izihlobo zonke ziyakhala sebuhlungwini ukuthi kambe shuwa usuze waphuma ngoba le minyaka le ababeyizwile ibahlukumeza. Lokuthi nje uqala impilo usuke wasuka kwezinyanga eziyisithupha ongekho emzini wakho njengomuntu ongumama.
Kodwa kathesi uzwa njani? Ungabe lezinyalo njalo awuhlukuluzwanga?
Okokuhlukumezwa andihlukumezanga khonokho nje ukuthi isanethwa kakhulu lizulu okudlula amahola ayisithupha sisemoteni sisiyafika eHarare nokufika ngasebenza nzima engadini ngivele ngiwumuntu olemthungo eminingi khanya kwandimazithuka so yizo izinyalo engingathi okwakathesi ngilazo. Umuntu okade ehlala khona ngaleso sibhedlela njalo nje.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Otilia Sivanda osanda ukuphuma ejele leKami leChikurubi Maximum Prison. Ukuziphetha iza namhlanje nanzi ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili. Amalunga ebandla le-MDC abikwa abethunjiwe njalo atholakale izolo
alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele. Hayi ke sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.